mutevedzeri wemukuru wechikwata chevaongorori veEuropean Union Elections Observation Mission amai Beata Martin Rusworth vaonekana muHarare nevaongorori ava vave kuenda kumativi mana enyika vachiti donzvo ravo nderekuongorora mafambisirwo esarudzo.
Most essentially to understand whether those principles and those standards which Zimbabwe itself has willingly agreed to are being respected and being reflected in the election process.
Zvakanyanya kukosha kunzwisisa kuti zviga Zimbabwe zvayakazvipira kutevedzera pachayo zviri kuremekedzwa uye ndozviri kuitika pasarudzo.
Vaongorori ava vari kubatana nevamwe gumi nemumwe wakatanga basa munyika musi wa8 Chikunguru. Vatiwo vaongorori vavari kutungamirira vachasangana nevanoona nezvekufambiswa kwesarudzo, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevatori venhau. Vatiwo vaongorori ava vachaita izvo vasina divi ravakarerekera uye vasingakanganisi mafambisirwo esarudzo. Vawedzerawo vachiti zvichabuda kubva kuvaongorori ava zvinhu zvavanenge vazvionera voga mukufamba kwavo. Vachitaura neStudio 7 mutauriri webato reZANU-PF Christopher Mutsvangwa vati chinhu chakanaka kuti vaongorori ava vatanga basa vachiti hapana chekuviga.
EU yaitaimbosvipikana nayo yatumira vanhu vayo kuti vauye kuzotarisa maelections yedu. Maobservers aya tiri kuvatambira, tichavapa mukana wese wekuti vaone kuti vanhu vemuZimbabwe zviri pajekerere, kuti vari kuvhota nekuda kwavo, vachivhotera pati yavanoda, vachivhotera president wavanoda, vachivhotera macandidates avanoda. Ndo zvatakatarisira nenyaya yemaobservers. Hapana chatinoda kuvigaba.
Vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vati shuviro yavo ndeyekuti vaongorori ava vaendawo kumaruwa kunyanya.
Observers vange vachiongorora zviri kuitika mumaruwa kwete madhorobha chete. Munoziva imimi kuti isu sine programu yedu yemaralis ari kuitikwa narutana chairman chief wedu kumaruwa nezvese zvinyikamupini zviri kupotserwa munzira dzavo.
Amai Beata Martin Rusworth vaudzawo vatori venhau kuti vaongorori veEU vachaenda kunyange kunzvimbo dzinonetsa kusvika.
They will be visiting all the way down to the villages in the difficult to reach places.
Vachange vachinoongorora kusvika kumamisha nekwese kunonetsa kusvika.
Mutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa vati zvakakosha kuti nyika ive nevaongorori vakadai kuti vazopa uchapupu panyaya yesarudzo.
Kuti vatarisisewo zvinhu zvakafanana nekungunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vatarisawo kuti hapana here vari kumanikidzwa kuti vange vachiungana pamisangano yavasingadi kuenda, uye vatarisa kuti hapana mhizhonga iri kuitika. Izvi zvinobatsira kuti masarudzo dzedu dzinge dzichionekwawo dziri pajekerere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoudza EU kuti haifaniri kuda kuudzira Zimbabwe zvekuita asi kungoongorora zviri kuitwa chete. EU inoti chinangwa chayo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mave nevaongororizana nemakumi mashanu. Nyika 21 dziri muEU dziri kushandawo neCanada, Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe. Muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo ve EU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vazvidza Zimbabwe. Izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara. Zimbabwe yakakoka nyika 64 uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.